Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musweche na mbudzi 2017. Makaterera ku Studio 7 nepfenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemire, ndiri muWashington DC, ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi remari rinoti harina mari iri kudiwa nebazi rezveutano mubhajeti regore rinouya. Ishe Fortune Charumbira vopiwa mazuva 10 ekuti vakumbire ruregerero zvichitevera mashoko ekuti madzishe ose achatsigira Zano PF pamwe nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe musarudzo dzegore rinouya. Zimbabwe Election Resource Network inoti pane zvakawanda zvinofanirwa kuitwa kuti zvinhu zvinake muchirongwa chekunyoresa kuvhota. Indiwe mimwe emisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mabasa eutano munyika anotarisirwa kuramba achidzikira pasi gore rinouya mushure mekunge bazi rezvemari razivisa kuti harina mari yakawanda yekupa bazi rezveutano mubhajeti yegore rinouya. Godwin Mangusha anotipa nyaya inotevera.
Munyori mukuru mubazi rezveutano Dr. Gerald Gwinji vanoti bazi ravo rine bhajeti re $1.3 billion muna 2018, asi bazi rezvemari rinoti rinokwanisa kuwana madhora mamiriyoni mazana matatu nechidimbu chete. VaGwinji vari kukurudzira nhengo dzeparamende mukomiti inoona nezveutano kuti vakurudzire hurumende kuti iwedzere mari inopiwa bazi ravo kuti vakwanise kuita basa ravo nemazvo. Pa$300 million nechidimbu ichapiwa bazi iri, zhinji yacho $290 million ichaenda kumuhoro vashandi, zvinosiya mari shomanana yekutenga mishonga, michina yebasa nezvimwe. Vanoti masangano anopa rubatsiro nedzimwe nyika ndivo vavi kutobatsira kurapa nemabasa emubazi ravo. Vanoti semuenzaniso zvikamu makumi masere kubva muzana zvemapirisi ese ezvizvirwere zvetuberculosis, malaria neHIV zvinotengwa neveglobal fund. Asi Dr. Gwinji vanoti zvinhu zvave kunetsa kune masangano nenyika dzinopa rubatsiro sezvo rubatsiro riri kudzikira.
So it means forever our gaps will really continue widening.
Izvinoreva kuti mari yedu iri kuramba ichidzikira, uye vanotibatsira vari kunetsikawo nokuti vari kuwanawo mari shoma kunyika dzavo.
Vanotiwo bazi ravo riri kuedza dzimwe nzira dzekutsvaga mari, asi zvinhu zviri kunetsa. Vanoti zvipatara zviri kutadza kuwana mari kubva kuvarwere sezvo vari kuomerwa neupenyu, uye vamwe vachitotadza kuenda kuzvipatara nekushaya mari. Dr. Gwinji vanotiwo homwe yeHealth Fund Levy, iyo yakaumbwa gore rino kubva kumuripo wokutengeswa kwemari yeairtime yembozhanhare, iri kubatsirawo chose mukutenga mishonga, uye gore rino vanotarisira kuwana mamiriyoni makumi matatu nematanhatu pamari iyi. Mumwe mugari wemuHarare, amai Rosemary Usheva, audza Studio 7 kuti hurumende inofanira kupa mari yakawanda kuutano pane kutambisa mari pazvinhu zvisina basa zvakaita sekutengera madzishe motokari.
Zviri kuitwa nehurumende hazvitombotifadza zvachose. Utano hwevanhu ndobva vatinokosesa pamberi. Zvinhu zvavanokosesa zvinhana nebasa rese. Mari dzavari kuchanela towards zvimwe zvinhu zvisina nebasa rese, especially like kupa matengera machips, mota and so forth. Dai mariyo yatoshandiswa zvayo kuutano ndohwakakosha, ndozvo vanhu vazhinji vari kufa nekushaya mishonga.
Imwe nyanzvi munyaya dzeupfumi vamasimba manyanya vatiwo hurumende iri kutambisa mari pazvinhu zvisina basa zvakaita sekutenga dzimotokari kufamba kunze kwenyika, uye inofanira kushandisa mari iyi kusimudzira maindustry kuti ikwanise kuwana mari yekutsigira utano.
Zvinonyadzisa kuti tibhajeti tichiexpecta kuti UNICEF nehu dzichazopindira. Isi ndiyo mindset yegovernment yekuti isisu tinovapa $300 million vekuministry of health, nekuti tinotarisira kuti UNICEF ichazotipa kamari pamusoro, hu ichazotipa kamari pamusoro. Handizvoba, that's not the way to budget. Isusu tinobudgeta nemanidzi edu awozopindira as a crisis measure. Ndozvine chimiro, izvi zvinonyadzisa zviri kuitika izvo.
Munyori mukuru musanganirana chiremba vanorwira kodzero dzevanhu Dr. Evans Mastara vati veruzhinji vanofanira kutarisira kuti zvinhu zvicharamba zvichidzikira munyaya dzeutano. Vanotiwo vana chiremba vana mukoti nevamwe havasi kufara nemuhoro yavanotambira. Izvo zvichaita kuti vazhinji vavo vaende kunoshandira kune dzimwe nyika. Mune imwe nyaya mabharani mukuru weparamende yeZimbabwe vaKennedy Chokuda vazivisa kuti bazi rezvemari raburitsa mamiriyoni mana emadhora ekupanhengo dzeparamende, mari yadzo yekubatsirikana pamwe nemafuta Eds Motokari. Ndaka mirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Sangano rinongorora nyaya dzesarudzo rakazvimirira reZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESNI rinoti kune zvakawanda zvinoda kugadziriswa munyaya dzekunyoreswa kwevavhoti, kusanganisira kuranga vari kutyisidzira vanhu nekukurudzira vechidiki kunyoresa kuvhota kuti chikamu chepiri chekunyoresa vavhoti chibudirire. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nevatori venhau nhasi muHarare, sangano rezesini rabudisa ongororo yavo yechikamu chekutanga chekunyoreswa kwevavhoti icho chakapera musi wa25 Gumiguru. Sachigaro wesangano iri vaAndrew Makoni vati uwandu hwevanhu vakadzoserwa kukumba vasina kuya nezvakakwana kuzonyoresa hunoratidza kuti pachiri kuda kuitwa dzidziso yakakura kune veruzhinji.
Munzvimbo dzakasiyana-siyana dzatanga tiri ku observatory panga panewo vanhu vakati wandei vakanga vari kudzorerwa kumba nepamusana pezvakati siyanei siyanei, zvinosanganisira kuti vanga vasina mapepa akakwana. Vamwe vaiuya nemadrivers license, vamwe vaiuyawo nemaid anga asinganyatsooneke zvakanaka, uyezve vamwe vaisvikawo nemapassport akanga akaexpire. Zviri kunzi izvo pakapera chirongwa chokutanga panga pane vanhu vanopfuura zvuru 30 vakanga vadzorwa kumba pamusana pokutonga vasina mapepa akakwana.
Vamakoni vatiwo sangano rezesini riri kushungurudzwa zvikuru nekushomeka kwevanhu vakanyoresa muchikamu chekutanga kunyanya vechidiki.
Tarisawo zvakare wandu hwevanhu vari kuregista kuvhota. Takaona kuti vanhu vari kuregista kuvhota havana kunyanya kuwanda, kunyanya-nyanya kune vechidiki avo vatiri kutarisira kuti ndo vachiri kutemwa dzinobuda ropa vachiri kuda kuvhota kekutanga.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa muzesini amai Ellen Dingani vatiwo sesangano vatangawo zvirongwa zvekudzidzisa veruzhinji nezvekunyoresa sezvo zvichiratidza kuti ruzivo rushoma. Vatiwo vari kushanda nemasangano evakaremara sezvo vari vamwe vemapoka asiri kuwana dzidziso muchirongwa chekunyoresa ichi.
Isu seveZimbabwe Election Support Network tiri kuitawo maprograms ekueducata mapotential voters kuti vakwanisewo kuregista. Zvikuru sei tiri kushanda nemaorganizations akati wandei kusanganisira vane madisabilities organizations inonzi NASCO tiri kushanda nayo zvakanyanya.
Sangano iri rakurudzira commission inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission kuti muchikamu chepiri ichi vakoshesewo vanorarama neurema nekuona kuti pane nzvimbo dzekunyoresa dzinosvikika zviri nyore. Sesini inotiwo nyaya yekutyisidzirwa kwevanhu ichiri kuenderera mberi, vanhu kumaruwa kunyanya vachinyeberwa kuti vachaonekwa pavanenge vavhotera. Sesini yatiwo kana nhengo dzayo dziri kuongorora chirongwa chekunyoresa vavhoti dziri kutyisidzirwa kunzvimbo dzakaita sezvishavane, Mwenezi West neBulilima East. Mukuru wesangano reZimbabwe Democracy Institute Dr. Petsai Ruhanya vaudza Studio 7 kuti zvakakosha kuti masangano akazvimirira akaita seSESNI ashande pamwe chete neSEC nevamwe vezvematongero enyika kugadzirisa zvimhinga mupinyu zviri kusangana nevari kunyoresa kuvhota kuti zvigadziriswe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Patricia Mudadigwa.
Boka rinoona nezvesarudzo munyika reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC nezuro rakaita musangano nevamiriri vemapato ane nengo mudare reparamende anoti ZANU-PF, MDC inotungamirwa naWaltman Ncube neMDC inotungamirwa naVamogen Tsvangirai pamusoro pezvimhingamupinyi zvinonzi zviri kutarisa vanhu vakawanda kunyoresa kuvhota. Munyori mukuru muMDCT vaDouglas Monzora vanoti chikuru chakabuda mumusangano uyu ndechekuti vanhu vari kunyoresa vashoma nekuda kwekudzorwa kumba kuri kuitwa vanhu ava. Zvikuru vanovabereki vanonzi ndevekunze kwenyika pamwewo nevanenge vasina magwaro anoratidza pavanogara. Vemapato ezvematongerwo enyika vanoti vari kuda kuti nyaya yemagwaro epanogara munhu ibviswe zvachose uyewo kuti vanonzi vekunze ava vakwanise kunyoresa vachingoshandisa magwaro avo ekuberekwa kana kuti mabirth certificate pamwe chete nezvitupa zvavo zvinoratidza kuti ndevekunze kwenyika. Ngatinzwei hurukuru yataita navamwonzora.
Takakukura zvinhu zvakawanda chose zvine chekuita nevoter registration. Chekutanga chatakataura nacho ndechenyaya yeproof of residence. Tikati isu munhu anofanira kuzvinyorera ega tsamba yekuti ndinogara pakati. Zvisinei nekuti munhu iyeye anyorerwe tsamba nasabhuku kana kuti nakanzela kana kuti nacommissioner of oaths. Saka ZET ipapo yakati ichauya kwatiri ichasara ichizeya nyaya iyi asi kuti vaiwirira nesu zvakare. Chimwe chatakataura nacho chikuru kuru ndechevanhu vari kufamba vachitora maserial numbers emunhu aregista kuvhota. Zeki yakazvishora zvikuru zvinhu izvozvo ikati zvinhu izvozvo hazvisi pamutemo. Saka hakuna munhu anofanira kunge achitora maserial numbers iwayo. Kapakawa nemunhu anenge achidaro vanhu ngavatizivise. Takataura zvikuru nenyaya yokuti seva zvayakauya panofanira kuchengeterwa information paya ematechnical experts kana kuti nyanzvi dzemapolitical parties dzinofanira kubvumirwa kuti dzione kuti seva iyoyo haina chiri mairi here. Saka takawirirana kuti kutanga mangwana chaiwo nyanzvi dzedu dzinenge dzaakukwanisa kuenda kunoongorora machine iyi. Takawirirana zvakare kuti vanhu vanoita mavoter registration agents vaya vasabhadhariswe mari.
VeZANU-PF tinoona kuti vakanga varimuwo mumusangano uyu, makavabvunzawo here pamusoro penyaya yekutorwa kwemaserial number iyoyo?
Takatobvumirana neveZANU-PF wacho vanga varipo vakataona kuti aiwa pachirongwa chavo havana kubvira vati vanhu ngavatore maserial numbers evanhu panoregistirwa kuvhota. Vakati ivo vaida maregistre maserial numbers avo kuita marekodzi avo kumahofisi kwavo. Isu tikati kana vanhu vachida kutora maserial numbers emamembers avo kumahofisi kwavo vanodaidza mamembers avo kumahofisi ikoko. Kwete zvekuti vanhu vari kuregistra vanhu votanga kuita zviri kombauzari kuti hunza voter registration slip yako.
Saka vakati pane zvose zvamakataura izvi vakati vanodzoka kwamuri rini?
Havana kutipa zvavo date but zvichinhu zvacho vaitaura kuti vari kuzvinzwisisa ivo mai makarau kuti zvinhu zviri agent.
Vanga vari munyori mukuru weMDCT vaDouglas Monzora vari parunare muHarare neStudio 7. Mutongi wedare repamusoro Justice Priscilla Chigumba vari kutarisirwa musi wechishanu kutanga kunzwa nyaya yakaturwa kudare iri neZimbabwe Lawyers for Human Rights ichiti mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe neJudiciary Service Commission vanofanira kumiswa kudzinga basa muchuchisi mukuru wehurumende vaRay Gova. VaMugabe vakazivisa nemusi wa27 Gumiguru kuti vainge vadzinga vaGova basa. Mapepa akaturwa kudare iri neZimbabwe Lawyers for Human Rights anoti zvakaitwa kuna vaGova kutyora bumbiro remitemo. Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 919 AM, pa 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mumwe mukuru-mukuru musangano reUnited Nations rinoona nezvechikafu reWorld Food Programme aburitsa yambiro pamusoro pemamiriro ezvinhu kumaodzanyemba kwakadziwa kumawirira kweDemocratic Republic of Congo, uko kurwisana kwasiya vanhu mamiriyoni matatu nemazana maviri ezviuru vari munzara inotyisa. No. Mutungamiri wemianima Aung San Suu ashanyira dunhu rine matambo dziko rekumaudza nyemba kwenyika reRakhine kekutanga kubva pakatanga kuurayiwa nemauto kwevanhu verudzi rweChirohingya vechitendero cheChimoslem. Mutungamiri uyu asangana nhasi nevanhu ava mubhuku rePandapin pedyo neMangdo. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nezuro vakati vari kuda kuti mutongo werufu udzorwe uye vanenge vatongerwa rufu vaurayiwe. Parizvino bumbiro remutemo rinoti vanhurume chete vari pakati pemakore gumi nemasere nemakumi matanhatu nemapfumbamwe ndo vanourayiwa kana vatongerwa rufu. Asi pave nemakore akawanda pasati paurayiwa munhu munyika nekuti kana munhu wacho anouraya anga asipo. Asi iko zvino hurumende inoti iri kutsvaga munhu anoita basa iri. Nyaya iyi yakonzera kusavirirana kwakanyanya munyika. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata gweta uye vari nhengo yezano PF vaZiyambi Ziyambi pamwe nemutauriri weMDCT vaObert Gutu. Totanga nekunzwa kubva kuna vaGutu.
Kana ndisingakanganisi ndofunga nyika dzinopfuura idzo 120-125 pasi rino dzakatoita outlaw nyaya yedeath penalty. Isu muno muZimbabwe bumbiro redu romutemo section 48 iyo inodhila neinonzi muchirungu right to life inoti iyo vanhu vanokwanisa kutongerwa rufu vanhu chete vanenge vari vanhurume vanenge vane makore minimum ye 21 years panguva inenge yakaparwa mhosva. Saka zvichireva kuti vanhurume vanopara mhosva vane makore 20 pakati pe 21 years ne 70 years mutemo unoti hongu zvinokwanisika kuti paitwe chirango cherufu. Asi kana munhu achizenge apfuura makore 70 makumi manomwe haakwanisi kutemerwa chirango cherufu. Constitution yoenderera mberi zveichiti vanhukadzi vose zvavo vemazera ose zvavo havakwanisi kuti vangatongerwa chirango cherufu. Izvo zvototaridza kuti constitution yedu ine wei tingangoti muchirungu yakaita inonziyo partial abolition yedeath sentence nokuti nyanzvi dzomutemo inonziyo jurisprudence kana kuti criminology dzinoongorora mutemo pasi rino dzinotaidzo pane zvadzinofunda vachitaridza zvifundo zvavo kuti hazvirevi kuti kana muchiita mutemo wokutongera vanhu rufu mhosva dzekupondana kana dzimwewo dzakaita saidzodzo dziri serious dzinoita shoma.
Ndouya kwamuri Honorable Ziyambi, takaona kana vaTrump vachitaura nezuro kuti vanoita mabasa anopfurikidza mwera vanofanira kutongerwa rufu. VaMugabe vari kuratidzawo kunun'una zvikuru nenyaya yekupondwa kuri kuitwa vanhu. Pane mudzimai aitaurwa akapondwa akakandwa mvura akabatwa chibharo. Hamuoni here kuti pakabviswa mutemo uyu pane zenge paine kugunun'una kune vanenge varasikirwa nehama?
Ndinoda kutanga nekuti Blessing, mutemo wedu sezvataurwa navaGutu pari zvino une kakubvumidza kupa munhu chirango chekutongerwa kufa, asi munhu iyeye anonge ari munhu murume sezvavataura. So pari zvino mutemo wedu unotibvumirei, asi ndinoda kuti kana munhu akatongerwa kufa hapana recourse kana paitwa mistake, ende kutongera kufa ipunishment haisi deterrence. Saka mukatarisa mutemo kazhinji kazhinji unoiswa kuti unge uchiita kuti vanhu vasange vachiita zvavanenge vachiita izvozvo, udhiteye kana kuti unge uchikurambidza kuti uite izvozvo. Nawo ukange watongerwa kufa kana paitwa mistake hapachina magadzirisiro.
Ndodzokawo kwamurimi vaGutu, ndambobvunza uyo wandabvunza Honorable Ziyambi kuti ko kana indaurayirwawo hama yangu?
Ndinonzwisisa ipapo zveshuwa kuti kuurayirwa hama kunorwadza, asi mutemo zvounenge uchitidzidzisa izvo kuti kana taakusvika panyaya dzekupa vanhu zvirango ngatisawanza hatinotiwo muchirungu maemotions. Ndomuka vaZiyambi anowirira neni kuti mutemo pari zvino mazuva ano zvinonzi modern concept yokuranga vanhu ndeyekuvaita rehabilitate. Ngatiitewo zvinoita dzimwe nyika dziri kubudirira, tisadzokera kumashure, ngatifambirei tienda mberi.
VaZiyambi petai chirongwa chedu, vaGutu vari kuti zvinowanzoitika munyika dzinenge dziine utongo hwehudzvanyiriri. Asi katiri kuona kuti nyika inonzi nevakawanda ndoyakabudirira America ndoitori pamberi kuuraya vanhu vanenge vaita zvinhu zvakadai.
Hongu, vanogona kunge vari pamberi kuuraya, asi mukatarisa maorganization, human rights movement, iye zvino izvi vakunyanyisa kutsindidzira nyaya yekodzero dzevanhu, kunyanye the right to life.
Avo vanga vari nhengo yeZANU PF vaZiyambi Ziyambi, manzwa zvakare kubva kumutauriri weMDCT vaObert Gutu. Vaviri ava vanga vari parunhare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Mamwe mapato anopikisa munyika anosanganisira MDCT, National People's Party nemamwe masangano akazvimirira oga apa ishe Fortune Charumbira mazuva 10 ekuti vakumbire ruregerero panyaya yekuti madzishe anotsigira bato reZANU PF uye mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe musarudzo dzegore rinouya kuno vekutyora bumbiro remutemo. Gandri Maramba anotipa nyaya inotevera.
Mapato nemasangano aya anoti ishe Charumbira vakasadzusa mashoko avo ayo vachakorokodza vanhu vemudunhu iri kuti varatidzire mukuta uye kumusha kwavo kwaCharumbira kune mamwa. Vachitaura neStudio 7, mutauriri weNPP vaJefferson Chitando vati vaCharumbira vakaramba kudzosa kana kuturura mashoko avo vachazvionera pamhino dzefodya.
NPP tiri kuti isu vaCharumbira zvinhu zvavakaita izvi vakazvidzvarira moto muziso, nokuti isu takubatana namamwe mapato ose kuti tione kuti ivo vaCharumbira tivape mazuva anongokwana iwo 10 chete kuti vadzose mashoko iwayo, vataurire mhomho yeZimbabwe panefernyuro pamanewspaper kuti aiwa kwete vakaresha mumukamwa mavo saishe, nokuti tava kuda kutiita mhando dzokuona kuti kana vakona pamazuva 10 wayo ivo ndo vachazozvionera vega kuti chicheta seivo zvatichafunga kutiite mademonstration achavako nezvakaona zvatichaita kuti vamanikidze kuti vaivo vazokwanisa kuti vabvise zvavakataura.
Mutevedzeri wasadyara weMDCT mumasvingo vanova mutisi vatsinirawo mashoko aya.
Isu seMDCT tinobatana nemamwe mapato ose nemacivic organizations ose tichiprotestawo nyaya yekuti madzishe havafaniri kusarudza vanhu vanenge vagere navo mumisha. Vanofanirwa kuva vanhu vavo vose, whether is MDCT, whether is NPP kana ZAP kana ZANU PF. Ticharatidzira nenzira dzakawanda tinogona kuita maprotests tichifamba mumastreets.
Vanoona nezvekufambisa kwemashoko mumusangano rinoona nezvemagariro evanhu kumaruwa recommunity tolerance and reconciliation development vaBrighton Ramusi vatiwo vari kubatana nemamwe mapato pakuratidzira.
Hongu, isu sesangano recontract tichashanda nemapato ese ari kuona kuti zvechokwadi vaCharumbira waenda padivi pebumbiro redu rinodzivisa madzimambo nemadzishe kuva vanoita nezvematongerwo enyika. Saka isu tichaendawo nevamwe tichamobilaiza vanhu even vagare nemamwa kwaCharumbira ikoko toenda tinoratidzira kana vasina kukwanisa kubvisa mashoko awakataura ekuti vachakambenera bato rimwe riri kutonga reZANU PF.
Vachitaura neStudio 7 yemuvhuro, ishe Charumbira vakati vanhu havasi kunyatsonzwisisa zvavakataura. Vesangano reMasvingo Human Rights Trust vanoti nyaya yekupindira mune zvematongerwo enyika iri kuitwa nenaishe Charumbira yave kupa kuti mamwe masabhuku amanikidze vanhu kuvapa nhamba dzemapepa avanenge vanyoresa kuvhota kana kuti maserial numbers. Sangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights rinoti mashoko aishe Charumbira anotyora chikamu chemazana maviri nemakumi masere nechimwe chete kana kuti section 281 yebumbiro remutemo inorambidza madzishe kupindira munyaya dzezvematongerwo enyika. Nakamirira Studio 7 kumasvingo. Dini Kandri Maramba.
Munoziva here kwekunyoresa kuvota kubva musi waGumi Guru 29 kusvika Mbudzi 13? Hekuno kwamunogona kuenda kunonyoresa kuvota. Kubulawayo Metropolitan, endai kubulawayo South and Central, Pelandaba, Mpopoma, Emakandeni, Entumbane, Lobengula, Luveve, Kuharare Metropolitan, endai ku Harare Central, Harare East, Harare West, Harare North, Mount Pleasant, Sunningdale, Mavuku Tafara, Headfield, Southerton, Highfield East, Budiriro, Zivarase Kwa. Kumanikaland, Nyanga North and South, Mutasa South, North and Central, Mutare North. Kumashonaland Central, endai kushamba North and South, Guruve North, Mount Pleasant East and South, Nekurushinga. Kumashonaland East, endai kuuzumba Maramba, Fungwe Uzumba, Murewa North, West and South, Marondera East and Central. Kumashonaland West, Paurungwe East, Makonde, Chinoi, Makonde, Mangura, Jimba West and North. Kumashingo, Chivi Central, North and South, Mashingo North, South, West and Central, Mashingo Urban. Matabeleland North, Lupane East, Cholosho North and South, Umguza. Matabeleland South, Matobo North and South, Bulilingwe East and West. Kumidlands, Gokwe South and Central, Gokwe, Sasemi, Berengwa West, South, North and East, Zvishavane Ngezi, Zvishavane Runde. Kutimuzive dzimwe nzvimbo, uyezve kuti munyatsoziva kuti munoenda papi chaizvo kunzvimbo dzatadoma idzi dzekunyoresa kuvhota, endai pawebsite yedu www.voashona.com. Ndipo pachakuratidzai kuti pamunoenda chaipo ndepapi.
Makateerera kunepfenyura yevanhu yeStudio 7. Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Iye zvinotomboenda kuna Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 kuti tinzwe zviri kutaura vanhu paFacebook nepaWhatsApp.
Vatsigiri vedu veWhatsApp yeStudio 7 vanotipa maonero avo ezviri kuitika kumarondera.
Nyaya iri kuitika kuZimbabwe yakaoma. Government yekuZimbabwe haiwaha, haistaneta nayo isu. Kumarondera uku zviri uri kuti kana uida kutora passport yangu yatone 3 months yakaapplywa ikoko yemudzimai wangu. Rota uye kunoku asi ane mazuva achifambira asi vakatora mumashure make vakauya kuzobhadhira chioko mumwe $10 zvaibva yatobuda.
Regai timbonzwa kune vamwe vachitaura pamusoro kwenyaya yekupiwa kwedzimotokari kumadzishe.
Munoona nyaya iri kuitika pandeyekuti zaanopiyeyo yakatogadzirira kare nezve 2018 yatopedza. Mashifi vachipedza kupuhwa motokari dzawe dzodzo dzinodhura dzakakosha, vari kutodzokera kumisha vondoudza vanhu kuti handiri kuona munhu weMDC kana opposition party, ende vatonoudza vanhu kuti ZANU PF ikangoruza chete unozviona. Saka zvinenge zvakureva kuti vanhu ivava vakatoya neintimidation already before maelection ege. Saka panotoda kutosimba zvakasimba chaizvo bozava ZANU PF yatobuda pachena nekupa kwayaita motikari machifi iwayani ndoitwawona isoni. Ndiri kuFerenaken kuJohannesburg.
Ini ndini Marvelous Muhlanganya uye ndiri muWashington.
Chirongwa cheWomen's Round Table na 8 PM tiri kutarisa kungunyikidzwa kwevanhukadzi. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Bazi remari rinoti harina mari iri kudiwa nebazi rezveutano mubhajeti regore rinouya. Ishe Fortune Charumbira vopiwa mazuva 10 ekuti vakumbire ruregerero zvichitevera mashoko ekuti madzishe wose achatsigira ZANU PF pamwe nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe musarudzo dzegore rinouya. Zimbabwe Election Resource Network kana kuti ZESNI inoti pane zvakawanda zvinofanirwa kuitwa kuti zvinhu zvinake muchirongwa chekunyoresa kuvhota. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinovimba kuti muchange muine su zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemire, ndiri muWashington DC, ndokusiyamina Chris Gande.